That's a false report. Mashoko ayo haasi chokwadi. Zvaitika ndezvekuti mapurisa vawana report yamhangara nomumwe murume watisinga kwanisi kutaura zita rake, asi munhu iyeye aripo achitaura kuti kune munhu anoita basa rekutengesa macellphone aitwa kidnapped nevarume vanosvika ivo vana. Varume ivava vatora munhu iyeye ndokubva vaenda naye kuya tinoti sanitary lane iri pedyo nepanotengeswa nemavendors pana Kwame Nkrumah naAngwa Street pedyo neKV Pharmacy. Saka officer commanding Harare Central District anga arimo imomo nevamwe vake vachitarisa kuti vakomana vawanoita basa sei. Saka vari ipapo vanzwa ripoti ndobva vaenda vakati kumavendors, regai tidiitite basa tione kuti munhu ari kunzi akidnapwa atorerwa chii uyezve chii chiri kuitika. Chaparunzi mumwe wacho wemavendors abva atanga kuita ruzha achitukirira ndokuita noise ndokutora chinhu chaapwanya nacho glazi repaKV Pharmacy ndokubva atiza. Vamwe mavendors vabva vatanga kudaidzira ndobva vabatana vakatanga kukanda matombo kumapurisa. Saka umwe mupurisa anga aripo ipapo apa abva aburitsa service pistol achida kushizidzira vanhu, akamirira kuti vepolice reaction group vauye. Vepolice reaction group vabva vauya vakadira tesmoke vanhu vakaenda. Hapana pfuti yaridzo richitaura kudai. Uyezve murume uyu anga akidnapwa atowanika ari kuisa ripoti iri kutoratidza kuti vanhu vamukidnapa ivava vamutorera mari. Mari iyoyi yatobva kumba kwake kumukadzi wake. Mukadzi atofonerwa zvikanzi uya nemari nokuti vanhu ava vavakidnapa munhu uyu vachiti iwewe wakatigadzirira cellphone yatakatenga, foni iyoyo haina kushanda zvakanaka, ndosaka vanga vauya kuzoita noizi naye.
Saka pane vasungwa here kumavenda iwaya vanga vachinetsana nemapurisa?
Tiri kuongorora nyaya iyoyi, ndosaka tati toda kuti titaure chokwadi ndizvozvo chaizvo chaizvo zvaitika muguta reHarare izvozvi. Zvekuti nekufamba kwenguva kana mumhangareya achida tichataura naye kuti tipe zita rake kuveruzhinji vanyatsoona zvechokwadi kuti munhu iyeye anga atorwa nevarume vana. Varume vana ivava vanove zvekare vamutorera mari yake. Yatobva kumba kumudzimai wake achiita kutofonerwa kunzi uya nemari iri kudiwa nevarume ivava. Zvatinongokurudzira kuti vanhu vakoparete nemapurisa kana vari pamabasa avo akasiyanasiyana vanenge vachiita, uyezve parege kuine vanhu vanoti vakangoona chaitika vanomhanya kuunganidza vanhu votanga kuita ruzha. Zvinozoita kuti mumwe munhu angafanira kubatsirwa nemapurisa atadze kubatsirwa zvakanaka.